chaitisa kuti vanhu vatitoda kuratidzira hachisicho chavari kuratidzirisa. Ndodzokorodza zvenichiti icho chiri kunzi tiri kuratidzira nekuda kwekuti nyaya yecorruption hazvizizvo zvavari kuda kuratidzirira. Handicho chikonzero chavari kuda kuinda kunoratidzira musi wa 31 July. Chavari kuda kunoratidzira inyaya yokuti vari kutumwa nema Western countries kuti vaite inonzi regime change yatinogara tichitaura iya. Saka isu sevatungamiriri vemusangano weZANU-PF kudiaspora takaona zvakakodzera kuti izvi zviri kuda kuitwa zvinhu zvakashata, zvinhu zvinofanira kurambidzwa.
Asi kavacharumbira bumbiro remutemo yenyika rinopa vana veZimbabwe kodzero yekuratidzira.
Bumbiro remutemo yeZimbabwe rinotaura richiti kana vanhu vachida kuratidzira ngavaratidzire asi mune zvakanaka. Uye isinoona futi kuti pabumbiro remutemo rinotaura futi iro kuti kana munhu achida kuratidzira asi achida kuratidzira akaviga ibwe kana kuti dombo muhomwe hazvibvumidzwi. Tiri kuona kuti vanhu varoda kuratidzira ava vajonga vane chavakaviga muhomwe chavaroda kuti vagozoposhera kuti vabvise government. Ende izvozvo ndozvatatiri kuti isisu aiwa hatingazvibvumiri kuti zvidaro. Sevanhu vane musangano wavo wakavhotebwa kunzi utonge Zimbabwe kusvika muna 2023, hatigoni kuti tirege musangano wedu uchivandigwa nevaya vanotumwa nevanoda kuparadza nyika yeZimbabwe. Ende isu tinoti pasina vadzvanyiriri.
Asi imiwo sebato reZANU-PF hamusi kuonawo here uori huri kunzi nevanhu huri kuparadza nyika, upfumi hwenyika huri kunzi hwaparadzwa neuori? Hamuna zvamuri kuonawo here panyaya yeuori ihwohwo?
Havasi kutaura nyaya yecorruption bodo. Vari kuda kubvisa government vachishandisa nyaya yekuti kune corruption. Kana iri nyaya yekuti kune corruption majonga, ko hashtag yavari kushandisa yekuti ZANU-PF must go iri kutsvaka chii pakuda kutaura nyaya yekuti corruption yakaipa?